vaiva varwi muhondo yerusununguko kana kuti mawar vets vanoti havasi kufara kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende makore makumi matatu nemasere nyika yaiwana kuzvitonga kuzere vati ruzhinji rwavo harusi kurapwa sezvo rusina mari uye kuti mari dzavanopiwa nehurumende kuti vabatsirikane dzishoma zvikuru vapomera vamunangagwa mhosva yekukomberedzwa nematsotsi asina hanya nevaivarwi muhondo yerusununguko ava vati vane basa nezvigaro chete sachigaro wemawar vets mudunhu rebulawayo vasipas ncuve vaudza vamunangagwa kuti vamwe vavati makoronyera ndivo vakatora zvigaro musarudzo dzekutsvaga vachamirira zanup f musarudzo dzegore rino
asi matsotsi waanawo pamberi purezidendi ndiwo akukukomberedzai futi kuti usafambe nevako purezidendi maprimary elections akaitika takaona maresults tikaona vanhu vechinyunyuta purezidendi maprimary elections aana kufamba zvakanaka purezidendi tiri kuenda kumaharmonized elections isisu sebulawayo takatotaura kuti kandidheti yedu presidential ndicomrade Emerson Dambuzo Mnangagwa
sachigaro wemawar vets mudunhu remashonaland central vasamuel parirenyatwa vati chikwata cheg40 ndicho chichiri kutonga muzanup f vakakurudzira kuti nhengo dzechikwata ichi dzibviswe muzvinzvimbo zvakakosha mumatunhu akawanda munyika vachiti vanhu ava vari kudzosera shure zvose zvinenge zvasungwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko zvinobata raramo yavo pamwe nekusimbaradza musangano wezanup f
pane maproblems ewelfare ataurwa pakasuggestwa kuti mapensions edu anofanira kunge ari above the poverty bottom line taikumbira kuti tiwedzere pekuti tinoona kuti pamunoda kuwedzera mari apa dzimwe dzenguva munotya the business community iyo inouya netsvimbo ichitirova kumashure ichimbva yakwidza inflation tinoona sekuti vanhu havanyatsonzwisisa zviri kuitika muzimbabwe nekuti muzimbabwe medu ukatarisa mawar vets emuzimbabwe achikombewa nemawar vets edzimwe nyika dzakarwa rusununguko tisu varwiri verusununguko vasina chavakawana
vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa nhuna dzevaiva varwi muhondo yerusununguko vakavakurudzira kuti vanoshanda zvakasimba kuti zanup f igokunda musarudzo
the current new dispensation kunotoita kutsvaka munhu akanga asidiwo veterani tese vazhinji apa tiri mawo veterans saka inyaya yedu hatingakukangamwi tiri vamunhu vamwe pane vamwe vati dene land levy mawo veterans avabvisa kana pamatolgates tisabva tichipfuure ndi pamatolgates ndikati iwe chivengo wazvionaka vanhu vaya vanopfuura pamatolgates nemota ona vakatizve g40 ichimoo muhurumende nomupati imaishandiro iyoyo vatara futi nyaya yemabarials yemakomrades edu akashaya kare kuti ngaiongororwe vemashi west vanzi isu makomrades tinenge makatapira tinovhura mugwagwa asi hatizofambi kana wapera tikati aiwa hatidzidzisanei precisely kuti patiri kutadza ndepapi tichitaudzana
vamunangagwa vashorawo chikwata cheg40 vachiti chakanga chaendesa nyika kumawere zvakange zvave kuita kuti bumbiro remitemo yenyika risatevedzerwe vachiti munhu wese anosungirwa kuti acherechedze bumbiro iri vamunangagwa vazivisawo kuti hurumende ichawedzera mari yemudyandigere kune vaiva varwi muhondo yerusununguko Awa vanga wachigunun'una kuti vari kupiwa mari shoma inoita madhora mazana maviri nematanhatu pamunhu pamwedzi wega wega. Maovhets aya akumbirawo kuti apiwe zvigaro zvepamusoro mumapazi ehurumende zvikuru sei mubazi rinoona nezvekugoverwa kweminda pamwe nemubato rezanup f achiti ndizvo zvinoita kuti nyaya dzakanangana navo dzigadziriswe. Vakumbirawo zvakare kuti vasabhadhariswe mari pakupinza motokari dzavanenge vatenga kunze pamwe nekuti vasabhadhare mitero yekushandisa migwagwa kana kuti matoll fees vachiti havana mari. Musangano waitwa navamunangagwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko avo vati vachatsigira vamunangagwa musarudzo dzegore rino ndewekutanga kubva zvavakagadzwa semutungamiriri wenyika. Vamunangagwa vati hurumende ichazadzisa zvose zvavakavimbiswa nevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe pamusangano wavakaita nevaiva varwi gore rapera. Vamunangagwa vazivisawo kuti vachaita musangano wakadai nevechidiki munguva pfupi iri kutevera kuti vanzwe nhuna dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.